at 09:05 and 20:05 UTC right after the interview.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechishanu mbudzi 20, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvatiri kuona zviri kuitika kunyanya-nyanya mudhorobha reBuruwayo, uko kwavari kuti ndiyo yava epicenter yeCovid-19. Zvinhu zvinosiririsa zvikuru, asi muchengetedzo wemamiriro akaita zvinhu mumacommunities atiri kugara, nekuda kwekuti vanhu vazhinji vavarayirwa zvakanyanyisa kubvira zvabviswa marestrictions.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzosvisvikana neuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCovid-19 munyika.
Jaji watenderana nesu kuti Hopewell Chingono anofanira kunge apiwa bail, asi pamutongo wavo jaji vazoti anofanira kupiwa bail achishandisirwa maconditions aakanga ainawo pabail rekutanga, nokuti nyaya yekutanga yanga yakati ine uremu pane yaari kutongerwa iko zvino.
Mutori wenhau Hopewell Chingono anoburiswa mujeri kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake.
Hurumende yazvipa marezi iyo ichinyepera vanhu kuti iri kupa vanhu marezinesi ekuti atepfenyure kuporikidza neterevhizheni. Zvazvinongoreva ndezvekuti yatora mukana wokusimbisa ruoko rwayo pamusoro pemasaisai pane kuti iregedze sezvairi kutaurira pasi rose.
Makambani apiwa marezinesi ekutanga materevhizheni anonzi akarerekera kuzano PF. Ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 65 kana kuti 65 vakabatwa vaine chirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu vana vakafawo nacho kuBulawayo. Hurumende inoti yakavheneka nezuro wakare vanhu chiuru nezana rine 23 kana kuti 1123. Dunhu reBulawayo, iro rakatarisana nedambudziko rekuve nevanhu vakawandisa vari kubatwa nechirwere ichi, rine vanhu 31 kana kuti 31 vakabatwa vaine chirwere. Kwechituo dunhu reMashonaland West rine vanhu 13 kana kuti 13. Matevereland North iine vashanu, vana kuManicaland, vana kuMashonaland Central nevamwe vana kuMashonaland East. Matevereland South ichive nevanhu vaviri. Kuchituo matunhu anoti Midlands neMasvingo aine munhu mumwe chete padunhu. Dunhu reHarare harina munhu akabatwa aine chirwere ichi nezuro. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose vave zviuru zvipfumbamwe nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 9046, kuchitiwo vanhu vapora vave zviuru zvisere nezana rine 65 kana kuti 8195. Vanhu vachiri kurwara nyika yose vave 576 kana kuti 586. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dziri kunetseka zvikuru nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi, zvikuru kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika. Pave nekutyirwawo kuti chirwere ichi chinogona kusazokwanisa kurwiswa kana kudzivirirwa kana hurumende yakaenderera mberi nekuvhura miganho yenyika musi wavanozviita sezvayakazivisa, pachitariswa kuti vanhu vazhinji vanenge vopinda nekubuda muSouth Africa, iyo inove nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezvekurwisana neCovid-19, Dr. Agnes Mahomva, kuti tinzwe nezvematanho avari kutora mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vati vanga vari mumusangano vakati tivabate mangwana. asi mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zviri kuonekwa kubulawayo mucherechedzo wemamiriro akaita zvinhu munyika yose ekuti vanhu havachakoshesa kuzvichengetedza kubva kuchirwere ichi kubva pakanyevenuswa mutemo wairambidza vanhu kufamba famba uye pakabviswa mapurisa nemauto vaimanikidza vanhu kupfeka mamask nekutevedzera zvimwe zvose zvinokurudzirwa nebazi rezveutano.
Zvatiri kuona zviri kuitika kunyanyanyanya kudhorobha reBuruwayo uko kwavari kuti ndiyo yava epicenter yecovid-19 zvinhu zvinosiririsa zvikuru asi zvinotipawo zvekare chenjedzo yekuti chirwere checovid chichirimo muno sezvo kusati kwawanikwa mushonga. Asi zvatiri kuonawo zvekare zviri kuitika kuBuruwayo muchengetedzo wemamiriro akaita zvinhu mumacommunities atiri kugara nekuda kwekuti vanhu vazhinji vavarayirwa zvakanyanyisa kubvira zvabviswa marestrictions kubvira zvadzine hurumende ikonomi ichitanga kushanda zvikoro zvivhurwe mabhazi afambe tikuona kuti vanhu vazhinji vari kufungidzira kuti pakavhurwa ikonomi zvoreva izvoti covid yapera.
Saka iyambiro ipi yamuri kupa kuruzhinji rweZimbabwe pamusoro penyaya iyoyi?
Iyambiro yatinayo zvedu kune veruzhinji kunyanyanyanya kumatembereredi ndeyekuti iye zvinezvi hakusisina mapurisa nemasoja vari kupikisa kuti ndiani akapfeka maski ndiani ari kuita chipi nechicho. Saka chitambe chave kwatiri isusu vagari vemunharaunda kuti tozvidzivirira sei nezvipi zvatingaite kungave kuri kupfekwa kwemaface maski kungave kuri kugezawa kwemaoko ingave iri jodzi iyoyo yevanhu vaakuita mapati vanhu vari kuita kana mbudzi ndufu matiri kuona kuti vazhinji ukasvika parufu hapana anenge akatombopfeka face mask. Saka zvinhu izvozvo zvese zvaakuti dambudziko rekudzivirira chirwere checovid raakude isu vanhu sezvo hurumende isisina mapurisa nemasoja avo vaimanikidza kuti usaite izvi fambai muchidai kana kuti itai zvakati nezvakati.
Hurumende yakazivisa kuti ichavhura miganho musi wa1 December. Zvii zvamungataura imi pamusoro pedanho iri tichiona kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi?
Chiri kuti pakutya izvinezvi ndechekuti kuvhurwa kwemabhodha kubva musi wa1 December kuchawedzera uwandu hwevanhu vanezenge vachidzoka kubva kune nyika yakaita seSouth Africa inova hotspot murijini medu. Saka paakutodiwa kutoti surveillance kuongorora nekupikita kwemabhodha kunge kuchisimbaraza zvoonekwawo zvekare kuti vanhu vanezenge vachidzoka ivavo vachidzoka nepamabhodha pacho vari kuya nemacovid certificate. Macovid certificate iwavo haasi mafeki zvekare here nekuti dambudziko raakuitika nezvekuti vamwe vanhu vaakungoenda vobhadhara mari kumaraboratory obva apiwa certificate yekuti haana covid iye asina kana kumbotestwa. Saka hurumende inofanira kuongororawo zvekare macertificates ari kuya nevanhu veruzhinji vavo vari kuzviti vakatestwa covid vakaonekwa vasina covid. Asi ibasa guruwo zvekare rehurumende rekuona kuti nzvimbo yakaita seBuruwayo nemateverereti vanhu vawaniswawo here mvura. Vanhu havana mvura. Saka zvinhu zvakaita sekugeza maoko vanhu vanopedzisira vasisageze maoko nekuda kwekushayikwa kwemvura. Saka tinenge chiti hurumende dai yaita kuti vanhu vawane mvura.
Avanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kwamutare nestudio 7. Mutori wenhau Hopewell Chingono nhasi apiwa mukana wekutongwa achibva kumba kwake nedare repamusoro panguva iyo sangano reAfrican Commission on Human and People's Rights ranyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richigunun'una nekusungwa kwaChingono. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vatura mutongo wekuti mutongi wedare raMajor Street amai Marehwa naZvogofa vakakanganisa nekunyema kwavakaita Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti munhu anogara achipara mhosva. Mumutongo wavo vachitapi vati amai Gofa pamwe nevachuchisi venyaya iri kupomerwa Chingono yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare vaifanira kuongorora kuti Chingono ane nyaya yakabatwa nayo here kwete kuti vangoti munhu ihoromori pasina umbowo. Vachitapi vati Chingono achatongwa achibva kumba ari pazviga zvakatarwa nedare. Pane imwe nyaya yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati saka nokudaro haana imwe mari achabvisa semari yechibatiso. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Jaji vatenderana nesu kuti
Hopewell chingona alfana kunga apiwa bail. Asi pa mtongo wao judge wazoti alfana kupiwa bail achishanisirwa ma conditions akanga inao pa bail rekutanga nukuti nyaya kutanga yanga yakati ine uremu pane ya kutonge kwa hiko shino. Saka nukuta kukuti ana kubricha ma terms inao iye ndia angatolu saka na aka violate. Saka anzi anungora mbari pa bail ni ma conditions anga inao pa bail rekutanga. Aspazoze kwa chime chikamu chekunze haafani kushandisa Twitter kana any social media platform kutaura jino jiza kana kushora dare kana kuti the judicial system.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe vataba nemoyo vati vafara nekusunungurwa kwachingono asi vati aisafanira kusungwa kubva pekutanga.
Semisa Zimbabwe sinotaura kuti basa rekutapwa kwenhau ibasa rinopiwa nebunduro remutemo wenyika wenyu. Ibasa risingafarwa kutorwa nani zvake nekuti bumbiro redu remutemo roti kana makuda kuti murambidze vatapi venhau kuita basa vakasununguka munotsvaga yatinoti iyo pachirungu referendum kuti zvibiswe mumutemo. Kasisinyangwe kana zvichingove mumutemo zvofarwa kuchengetedzwa. Saka isitotaura kuti vachingono vari kufira nhau yekuita basa ravo nemazvo rekubuditsa huo remuhurumende. Naizvozvo zvinofarwa kuti zvionekwe sezvazviri uyezve titsigire vachingono tose sevana veZimbabwe kuti kumbunyikidzwa kwavo kusaramba kuchingove pamusoro pavo chete kasi kuti vakwanise kudzoka kuita basa ravo vachamisa matoo ose avanokwanisa kunge achishandisa.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa avo vanga varimowo mudare pamwe nenhengo dzebato ravo paturwa mutongo uyu vati kusungwa kwakaitwa chingono kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Nyaya dzepopoto kana kuti kupokana kwatakaita nenyaya dzesarudzo dziri kuramba dzichienderera mberi. Ndosaka muchiona pari kusungwa vatapi venhau. Haifani kuva mhosva kutapa nhau. Basa remutapi wenhau, basa remupi wenhau zvakafanira kufadza mutengi wehwava. Unofanira kufadza mupi wenhau. Saka zvinoitwa kunana Hopo zvatiri kuona zvinonyadzisa kuti une mutapi wenhau ari kuzvambaradzwa nokukanganiswa zvisina mhaka. Ndosaka tiri panhau tifanange tiri mumatarezi mhosva. Tifanange tichinyora nokuona zvaari kunyora nokuverenga zvaari kunyora. Saka izvi zvinongotiratidza dambudziko riri munyika kuti chibharo chazara munyika chiri kwese chapinda nokubata nhongonya munyaya dzemaprofeshen akaita semajournalist.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri wezanu PF vapatrick Chinamasa kutinzwawo divi ravo panyaya iyi asi vachinamasa vakaudza vatori venhau pakatumwa nhume nemutungamiriri wesouth africa vacyril ramaphosa kuti dzizoona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti muzimbabwe hamuna dambudziko. Kusunungurwa kwaitwa nhasi chingono anga ave nemazuva gumi nemanomwe ari muusungwa. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti Buzz nasi yapa ma residence ya television matanhatu kumakambani anosanganisira Zim Papers ne Daily News nemamwe makambani anonzi akarerekera kuzano PL. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weBAZ vaCharles Manzi Svanda vati vakabvunzurudza makambani 14 uye makambani anotevera ndiwo apiwa maresinesi. Jester Media Private Limited iyo inenge ine television nonzi 3KTV, Zimbabwe Newspapers 1980 iyo ine ZTN, Rusununguko Media iyo ine NRTV, Akesha Media Group ine Kumba TV, Feto Communications iyo ine Keyona TV ne Channel Zimbabwe ine Channel D. Vasiranda vati makambani aya anofanira kuinda pamhepo mukati memwedzi gumi nemisere.
In the event of failure to broadcast, the licenses will be availed to other aspirants through a similar process.
Mukuru weSeto Communications vakuwani moyo, avo vanova zvakare Commissioner weZimbabwe Electoral Commission, vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekuwana kwavaita rezinesi, vachiti television yavo yeKeyona TV ichaenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemiviri. Keyona TV inenge ine muzinda wayo muBulawayo.
Tofara futi nekuti station inenge iri muBulawayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vekumatevereland vachakwanisa kuti vawanewo space yekuti vashowe talent yavo asi ichibroadcasta ichienda kunyika yese yeZimbabwe sezve iri national license.
Asi vamwe vanoona nezvenhau varatidza kusafara nezvaitwa neBAZ vachiti makambani ese apiwa marezinesi akarerekera kubato riri kutonga reZANU PF. Mukuru wenyusa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti hapana chashanduka panyaya dzekutefenyura paterevhizheni vachiti hurumende yapa marezinesi kumakambani ayo nemadzisawira ayo.
Hurumende yazvipa marezinesi iyo ichinyepera vanhu kuti iri kupa vanhu marezinesi ekuti atepfenyure kupfurikidza neterevhizheni. Zvazvinongoreva ndezvekuti yatora mukana wokusimbisa ruoko rwayo pamusoro pemasaisai pane kuti iregedze sezvairi kutaurira pasi rose kuti yakabata chisungo chekuti iregedze masaisai apiwe kuvanhu vavese vemuZimbabwe mukana yakafadira kuti vange vachikwanisa kutepfenyura munguva yatiri kurarama.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga ndemumwe asina kufara nezvaitwa neBAZ achiti makambani ese apiwa marezinesi akangofanana neZimbabwe Broadcasting Corporation.
Ndinoona sekuti zvaitika izvi zvakangofanana nekuti hapana zvaitika. Zvakangofanana izvi nekuti ZBC yavhura mamwe mabranchi. Baba ndivo vamwe chete, hamai ndivo vamwe chete. Hapana chasiyana. Hapana mwana azvarwa pachavo. Nokuti ukatarisa Daily News yaivo, varidzi vayo rangova damba refu. Zvangofanana, hapana zvataita.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichabvunzurudza kuti BAZ yakazvifambisa sei vachiti makambani ese apiwa marezinesi akarerekera divi rimwe.
Handinyanyi kufunga kuti vangapesana neZBC nekuti chokutanga ndiri kuona Zim Papers television network yapiwa. Zvinoreva kuti tangowedzera muromo, tangorebesa muromo wehurumende nekuti Zim Papers ndiyo ine herald, ndiyo zvezvakare inongoshandidzana neZBC. Taona zvakare vana Jester Television vari kupiwa, munoziva kuti Daily News, and Daily News yakatengwa nemukwasha wavamunakabva. Saka handioni toona zvakare mamwe matelevision station ifanike iwana Zimbabwe dzemawo veterans. Saka handioni kuti chinangwa chatanga tinacho chekuti pange paine kuwanda kwemuromo yakasiyana inotaura kubudikidza nematerevision chinogona kunge chawanikwa nemukana uno.
Vatiwo zvaitwa nhasi ndo zvakaitika apo pakapiwa marezinesi emaradio. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri Vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvinhu zvoramba zvakaita manyama yamire nerongo muAmerica zvichitevera kutsika madziro kuri kuita mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Ava vari kuramba kutambira kuti vaJoe Biden ndo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Dr. Moses Rumano vanoti zviri kuitika ichi zvinoita kuti America ishaye rukudzo pasi rose. Varumano vanoti vanoona zvichigadzirisika musi wekugadzwa kwavaBiden kusati kwasvika sezvo America iine mitemo inokwanisa kushandiswa kuti masimba atambidzanwe zviri pamutemo. Marvelous Musanganya weStudio 7 aita hurukuro naDr. Rumano kuti tinzwe maonero avo.
Ndiri kuona kuti zvinhu zviri kunakidza zvisati zvamboitika bai kuziva kwangu munguva pfupi kana munguva yakadarika. Asi waDonald Trump ane kodzerewo yekuti kana vachipikisa zvakabuda musarudzo wanenge wane tarisirwa kuti wapikwidzewo uye wade kuziva kuti chii chakanyatsoitikawo. Saka tinowimba kuti zvinoita zvakanaka kuti mukufamba kwenguva waBiden wanogadzwa pachigaro nekuti ndinoona sekunge pasina chitsotsi chakaitika pasarudzo dzakapfuura.
Zvii zvamunoonawo zvichitaurwa nevekunze kwenyika dzakadai sevekuAfrica nekumwewo vachitarira zviri kuitika imomuno muAmerica?
WekuAfrica ndiri kuona uri kutoshamisika kuti zvakadai zvinoitika kuAmerica zvinenge zvinorangidza kuti waTrump hawasi kuda kubva pachigaroba, iwo akakundwa, iwo waisimbotaurawo kuti iwo ari kuhwina, saka zvaireva kuti waidaira kuti sarudzo dziri kuitwa zvakanaka, iwo akukundwa manje kana wakundwa wochiti ndakamirira. Saka zvinongoshushawo kune nyika dzichiri kuda kusimuka munyaya dzezvematongerwo enyika kana munyaya dzedhemokirasi kuti zvakadai izvi zvinoitika kuAmerica vanhu vanonge vachitokatyamadzwa uye nekutyiswa kuti kozviko zvaakumboitika. Asi tinozviziva kuti zvichaita zvakanaka zvinopfuura hazvo waBiden wanogara pachigaro chavo kana nguva yacho yakwana.
Sei muri kudaro imi vanoongorora zvematongerwo enyika kuti munoona zvichizoitika pasina bopoto mukupedzisira?
Nyika ino yeAmerica yakawakwa nedemokirasi, ndo yakanyanya kuti iwepo. Ndinoona zvichiita zvakanaka kuti mukufamba kwenguva mazuva anoteera state yega yega inenge ichizokarirwa kuti igonyora ichisaina kuti zvakaitwa musarudzo zvakabuda ndizvozvo ndo zvechokwadi. Saka tiri kuona isusu kuti kune nyaya dzakambosimudzwa naTrump kumatare dzimhosva dzikabva dzaraswa dzimwe dzacho, nepo achiri kuendererawo mberi nekuda kuti dzimwe nyaya dziongororwe. Asi tinowimba isusu kuti hazvitadziseba waBiden wakasarudzwa kuti watungamirire kana nguva yacho ichinga yakwana, sezvo tiri kuona waBiden wacho wari kutounganidza wanhu wavo varoda kuti vagozoshanda nawo kana vagadzwa pachigaro mugore riri kutera.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr Moses Romano vachitaura vari parunhare vari kuOhio muno muAmerica naMavlason Sanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muUganda uye vari mumwe vari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaBobi Wine vanoburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutyora mitemo yeCovid-19 zvichitevera kuita misangano kwavakaita. VaWine vakasungwa nemusi wechitatu, izvo zvakapa kuti vanhu varatidzire zvakasimba. Mauto akapfuura vanhu 34 vakafa mukuratidzira uku. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hazvisi kufara nemutemo weBotswana unopa masimba ekuuraya munhu anenge awanikwa achivhima munyika iyi zvisiri pamutemo. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera kuurayiwa kwezvizvarwa zvitatu zvekuNamibia nechimwe chete chekuZambia nemasoja eBotswana svondo rapera musango rinochengeterwa mhuka dzesango reChobe National Park iro riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero enyika iyi. Mugwaro rakaburitswa nehurumende yeBotswana mushure mechiitiko ichi, Botswana inoti varume vana ava vakapfuurwa ndokuurayiwa sezvo kwawanikwa musango panguva dzisingabvumidzwe. Senzira yekuchengetedza mhuka dzesango kuvanhu vanovhima mhuka idzi zvisiri pamutemo, Botswana haibvumire vanhu kupinda munzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzesango kubva nenguva dzenhanhatu zuva rovira kusvika panobuda zuva kana kuti 6 dzemangwanani. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu muNamibia Rename Rights vafiwu yaNangolo vanoti hakuna mhosva iri kuparwa neBotswana pakuura avo vanofungidzirwa kuti vavhimi vemhuka dzesango vasina mvumo.
Chokwadi chiripo ndechekuti Botswana haina chayakaita chakaipa mukuurayiwa kwezvizvarwa zvenamibia pamwe chete nezvezimbabwe, nekuti Botswana yakashandisa mauto kuzvichengetedza kuvavengi.
VayaNangolo vanoti Article 8, subsection 2 of the Rome Statute of International Criminal Court inobvumidza kuti nyika ishandise mauto ayo kuti izvidzivirire kuvavengi neavo vanoda kubvuta nechisimba upfumi hwayo. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vaDewa Mavinga vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neBotswana zvinotyora kodzero dzevanhu.
Nyika yeBotswana inofanira kuregera tsika yairi kuita yekuti inoti vanhu vari kufungidzirwa kuti vari kuvhima zvisiri pamutemo vanopfurwa kuti vaurayiwe nekuti tsika iyi inotyora kodzero inovhiringa mutemo uyezve inoita kuti pave nematambudziko ekuti ko kana vanhu vachinge vakanganisa kuona kana vanhu vanga vasiri kukanganisa zvavo mutemo vopfurwa vourayiwa.
Vamavhinga vanoti Botswana inofanira kusunga vanofungidzirwa kuti vanovhima mukadzi esango zvisiri pamutemo. Vamiswa pamberi pematare edzimhosva vachinotongwa kwete kuurayiwa.
Mutemo kuti utevedzerwe zvizere, vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vari kupara mhosva havana mhosva kusvika vawanikwa nematare edzimhosva vaine mhosva yacho. Kureva kuti vanhu ivavo vanenge vachifanira kuti vasungwe voendeswa kumatare edzimhosva kwete kupfurwa kuti vaurayiwe. Kutyorwa kwemutemo nekutyorwa kwekodzero uyezve zvino vhiringa ukama hweBotswana nedzimwe nyika.
Gurukota rinona nezvekuchengetedzwa kweBotswana vakakiso musi vabvuma kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe, Namibia neZambia zvakaurayiwa kuburikidza nedano iri asi vati havana ruzivo ruzere rwekuti kwakafa vanhu vangani. Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono wezhuro vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende yeZimbabwe ine ruzivo nekuurayiwa kweavo vanofungidzirwa kuti vavhimi vemhuka dzesango vasina mvumo asi havana simba rekuita tsvagiridzo yekuti vanhu vangani vekuZimbabwe vafane nzira yakadai nekuti Botswana nyika yakazvimirira. Asi sangano reName Rights rinoti zvinofungidzirwa kuti Botswana yakauraya zvizvarwa zveZimbabwe 22 kwotiwo zvekuNamibia 30 zvakawanikwa zviri munzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzesango. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Kanzuro yeguta reHarare yakazivisa nezuro kuti yaumba bhajeti remari inodarika mabhiriyoni 32 emadhora iro richashandiswa mukuita mabasa ekanzuro gore rinouya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwebhajeti yekanzuro nechina, sachigaro wekomiti inoona nezvemari vatichaona metu vakakumbira vagari kuti vatambire urongwa hwemari inoita $32.715 billion emari yemunyika. Vachiti zvindizvo chete zvichaita kuti kanzuro ifambise mabasa ayo nemazvo.
Bhajeti redu rakabatanidzwa rese riri kusvika $32.715 billion. Tikuzviziva kuti mari yedu yakashayiwa simba nezvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana. Saka tose tinoziva zvizhinji zvakafanana nemishonga yekutenga mvura zviya zvinenge zvine chekuita nemari dzekunze dzekuzve kwenyika. Ndomusaka muchiona kuwedzerwa kwaitwa mari yekunaka nenguva.
Vameti vakati pamari yavari kudai zvikamu 15 kubva muzana kana kuti $4.766 billion zvichashandiswa kugadzirisa nyaya yekuchenesa mvura pamwe nekuchenesa guta. Dziriswa kwemigwagwa kuchadya mari inodarika mazana manomwe ane 10 miriyoni emadhora. Kanzuro yakati iri kutarisira kukwidza mitero yezvinhu zvese zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, mitero yedzimba nezvimwe zvakadaro kuitira kuti iwane mari yekushandisa mubhajeti rayo gore rinouya. Vanhu vanogara kumisha inogara veruzhinji, avo vari kubhadhara madhora 20.5 ekutakurirwa marara kamwe chete pasvondo, vachange vobhadhariswa madhora 565 paimba yega yega. Vanogara kumisha inogara vashoma, avo vari kubhadhara madhora 42 vari kunzi vakwidzirwe mari kusvika pamadhora 300 paimba yoga yoga. Vanogara mudzimba dzekanzuru dzine mipanda yakabatana, avo vari kubhadhara madhora 240 pamwedzi pari zvino kunziwo vabhadhare madhora $2,000 $1,000 pamwedzi kutanga kwegore rinouya. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shuma vanoti bhajeti iri harisi kutarisa mararamiro ari kuitira vanhu muupenyu hwavo pamwe nematambudziko ari kusangana nevagari vemuguta iri.
Ona bhajeti rabuditswa neguta reHarare risingatarisi mararamiro nemagariro evanhu vanobhadhara mitero. Mitero yakwidzwa apo panguva tine zvireva kuti kunyangwe ruzhinji rwevanhu rusingaendi kumaba mazwa anonzi rachikuwa na maridza acho dzabva dzanyanya kunefiki.
Bajeti richashambadzwa kumazuva makumi matatu senzira yekupa vagari mukana wokutambira kana kuramba risati raendeswa kunoongororwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawe.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzeCovid-19 pamwe nesarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzoshushikana neuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCovid-19 munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitimurai zvakanaka vateereri.